manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tishipete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 18/2023 makateerera ku studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Patakamira izvezvi munyika hapangazi zvinezvi vanhu vangatanga kuti president vakanganisa kana kuti havana kukanganisa report yakapiwa president ichokwadi here kuti vakapiwa final report ndonyaya iripo here
Nyanzvi mune zvemutemo muchinafundo Lovemore Madruku vojekesa pamusoro penyaya delimitation report iyo yatsiriridza munyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosangana nemukuru wesangano reIOM vachironga waro wekubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoda kudzoka kumusha. Vatsigiri vemutambo wenhabvu vanonokerwa nekutanga kwemwaka panguva iyo yePremier Soccer League vakanyarara kuti makwikwa aya anosimuka riini. Indwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nyaya yegwaro rekutarwa kwematunhu kana kuti delimitation report yatsviriridza munyika vamwe vachiti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutyora bumbiro remitemo nekusaburitsa kana kugazeta gwaro rekutarwa kwematunhu iri kunyange hazvo mazuva 14 akwana kubva zvavakasvitswa gwaro iri nasachigaro veZimbabwe Electoral Commission Justice Priscilla Chigumba. Asi kunyange hazvo Justice Chigumba vakaudza vatori venhau kuti gwaro ravakasvitsa kumutungamiri wenyika iri ndiro rekupedzisira kana kuti final report vamwe muhurumende vari kupa mashoko anopikisana navo vachiti gwaro rakasvitswa kumutungamiri wenyika iri igwaro rakagadzurudzwa kana kuti revised report. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana kana mukuru anoona nezvesarudzo muzeki vautoile Sly Gwana kuti tinzwe divi rezeki panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Asi nyanzvi mune zvemutemo vachidzidzisa zvemitemo uye vachitungamira bato reNCA muzvinafundo Lovemore Madruku vanoti kunze chete kwekunge zeki naJustice Chigumba vazivisa kuburikidza nezvinyorwa kuti vakasvitsa gwaro rekupedzisira kumutungamiri wenyika hapana mutemo unomanikidza vaMnangagwa kuzivisa kana kugazeta gwaro iri kunyange mazuva 14 adarika. Ngatinzwei vachitsanangura.
Patakamira izvezvi munyika hapangazi zvinezvi vanhu vangatanga kuti president vakanganisa kana kuti havana kukanganisa pane chinhu chimwe chakakura chiri mubumbiro remutemo chatisati taakuziva sevanhu vezimbabwe. Chinhu ichocho ndechekuti report yakapiwa president iya yaakufanira kunge yaitozi nevanhu ndo yavari kuti final report ichokwadi here kuti vakapiwa final report ndonyaya iripo here nekuti pakaenda veelectoral commission Justice Chigumba vakabuda vakataura nevatori venhau vachiti tapa president report tiri kufunga kuti mazuva 14 14 days vanenge vaakugazeta zvichitaura kuti havapa final report asi ivo president havana kutaura vari ivo asi vaitaurirwa nevamiriri vanovamirira muhurumende vanonzi ndo vanotaura official vakamirira president vakataura kuti aiwa president havana kupiwa final report vapiwa inonzi revised preliminary report saka hatikuziva kuti chokwadi nechipi kana president vakapiwa final report ndepo vanofanira kunge izvizvizvi vaakubudisa mugovernment gazeti vaifanira kunge vabudisa mu saka munhu angabatsira nyika patakamira panapa izeki Zimbabwe Electoral Commission chairperson yacho Justice Priscilla Chigumba vanofanira kuchibuda voenda kunyika yese votaura kuti ini daga miria commission electoral commission daga pa president final report those were the president daga bi daga kangani
asika professor Madruku justice Chigumba vakataura pavaka pa president Gware kuti ndo rekupedzisira ingadzi final report saka chimwe chavangadzoka vachitaura chii kana vakataura kare
zvauritaura kuti vakataura kusati zvihago kuti kutaura kuti kutaura kuti kutaura nevatori venhau zvozvauri kutaura papa vaitaura nemajournalist kutaura kunyora gwaro rinonzi pamutemo iko kutaura hatisatatimboona statement yavo pamwe yabuda kana mugovernment gazette yekuti muchirungu on such such a day the Zimbabwe Electoral Commission submitted its final report to the president. Hatina patakazoona izvi. Kana kunyorawo havo chinobuda kana zvoita advert mapepa nhau zvekuti vangoitawo chanji yekuti ichibuda wasangana nemajournalist sokudai panga pasina majournalist wakabuda pastatus haasiwo anonzi kutaura ikoko havasati vataura ngavataure vezimbabwe electoral commission izvezvi izvi bhora rese riri mumba nezimbabwe electoral commission kana isina kushinga kana kusimba kuti itaurire vanhu kuti aiwa takapa president final report uye president akavataurira kuti akavapa final report auvapi final report president usina kuti vataurira kuti president iyi ndiyo final report iyi
saka iyo zimbabwe electoral commission professor Madruku inokwanisa here kuendeswa kumatare kuti ibude pachena kuti gwaro ravakapa mutungamiri wenyika nderipi
sele vanokwanisa kuendeswa kumatare edzimota vaivatara izvezvi even president vice from matari but again the president from matari president number got out the report revised the final report and that is the final report
vanga vari nyanzvi mune zvemutemo vachidzidzisa zvemutemo uye vachitungamira bato reNCA muzvinafundo Love More Madruku vari parunare muHarare ne studio 7 Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kumusangano weAfrican Union kuAddis Ababa kuEthiopia vasangana nasi parutivi pemusangano uyu nemukuru wesangano reIOM vaAntonio Vitorino vachizeya kuti vangashanda pamwe sei mukugadzirira kubatsira zvisaro zveZimbabwe zviri muSouth Africa zviri kuronga kudzokera kumusha pakupera kushanda kwemagwaro eZimbabwe Exemption Permits kana kuti ZEP. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata sachigaro vesangano rinoshanda nezvizvaro zveZimbabwe pamwe chete nezvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa reAfrican Diaspora Forum Dr. Vusumuzi Swanda kuti tinzwewo maonero avo.
Izvozvo hazvitishamisi nokuti tinoziva kubva kare nakare kuti IOM yanga yagara ichabatsira mamigrants ese ari kudzokera kuZimbabwe because takara tichishanda nao makore ese pane xenophobia kana vanhu vachidzokera kunyika dzakasiyana-siyana. Kana 2019 apa chai pakataka xenophobia yakaoma tinoziva kuti vanhu vakanyanyoita basa rekubatsira kuti paoneke mabhazi ekuti vanhu vadzokere kumusha chero kuvapa mastipend yanga ari IOM. Saka izvozvo hapana zvinoshamisira pazviri nekuti hapana zvazvinokosta nyika kana kuti vamunangagwa kuti vataure neIOM nekuti vagara vachiziva kuti IOM ichagara ichazviita izvozvo.
Asi tichitarisawo matanho akutorwa nehurumende pari zvino imiwo sesangano riri kushanda kubatsira kuti vana vezimbabwe vari kudzokera kumusha vanga vachibatsirika munoti nokuti tinoona kuti kare vanhu vaimbonyunyuka kuti hurumende yezimbabwe haina zvairi kuita kubatsira taakuona yaakubatsira.
Aiwa chinometanisa kuti chatiri kudaidza rubatsiro ndechipi nekuti pane rubatsiro rwatinoziva kuti zvakaita seIOM nezvatakanzwa kuti aiwa tiri kuda kuwana information kuti vanhu varoda kudzokera vangani tigone kuvakodza haruzi rubatsiro rwatakatarisira nechikonzero chekuti zvatakatarisa ndezvekuti vana vanodzokera kuzimbabwe vachapiwa nyika here kuti aiwa chigara apa nokuti tinoziva kuti vazhinji vavo havana pekugara havana nyika yekugara vapiwa nyika vana vachisvika dzokera kuchikoro here nekuti vabereki vacho vanenge vasingasambi vachabatsirikana sei kuti vana vadzokere kuchikoro nenyaya dzemafizi nekuti vabereki vanga vachienda muno musouth africa vachidzokera kuzimbabwe tinoziva kuti hakuna mabasa avainavo saka kana tichitaura negadziriro nekuti hurumende iri kuda kubatsira tinoda kuziva kuti pane vana vangani vachabva muzvikoro zvemusouth africa vachienda kuzimbabwe tingabatsire sei isusu sehurumende.
Sachigaro vesangano rinoshanda nezvizvaro zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa reAfrican Diaspora Forum Dr. Vusumuzi Swanda vari parunhare muSouth Africa neStudio 7. The voice of America. Masangano anomirira vashandi anotire Zimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU ne Zimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU akabatana akanyorera gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima tsamba yekuti vaburitse mihoro yavakavirirana kuti itambirwe nemushandi wepasi kumusangano weTripartite Negotiating Forum wakaitwa gore rapera kuVictoria Falls inove zana nemakumi mashano emadhora ekuAmerica kana kuti US$150. Mugwaro ravo masangano aya anoti haasi kuona gurukota riine chido chekuita izvi vachiti zviri kuita kuti vashandirwi vasatora matano sezvo zvisina kuiswa mumitemo. Masangano aya ari kukurudzirawo musangano weTNF kuti uitwe nechimbi-chimbi uye kuti parongwe musangano wekuti vasangane nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Studio 7 yakatumira mibvunzo kuna muzvinafundo Mavhima asi pataenda pamhepo vanga vasati vatipindura. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru weZimbabwe Federation of Trade Unions vaKenyas Chamuyarira.
Tsamba iyi tazoinyora mushure mekunge maGeneral Council edu yemasangano maviri anoti ZCTU neZFTU agara achitaura kuti hona izvinhu zvaoma muri kuramba makangonyarara. 150 yamakati makawirirana mulast TNF meeting haina kuimplement kwavashandirwi havasi kubhadhara mari vari kuti hapana enforcement. Saka isu inokuona kuti manje tiri nguva dzekutarisana nemaelections toita sei bhozi vashandi vanga vaida kutenda kufull blown out strike picketing vachipiketa maitikati ano regai titange tanyorera minister tivataurire.
Saka vashandi vari kumbotambira mari vashamiyarira pari zvino kana muchiti $150 iyi haina kunge yazogadzwa.
Vanhu vedu vari kutambira mari dzinonzwisa tsitsi vaakandemire nenyika yese yeZimbabwe. Vanhu vari kupiwa mari mumaRTGS. Vapiwa mari mumaRTGS. Muri kuzviona iko zvino kuti USD riri kuramba richiita muramba mhuri nokuti munhu wese kuti azonyatsorarama agone kuenda kubasa nekudzoka achatoda maUSD.
Ko muzvinafundo Mavhima vakasapindura zvamunotarisira imi kuti paitwe musangano uyu munozotora matanho api?
Kana vakasapindura sevashandi tine two ways. Tichatora government through the minister kucourt kuti vaitwe compelled vauye padrawing table tiite implement zvatakawirirana. That's option number one. Number two, vashandi they are also now galvanizing kuti vaende for a all out shutdown vachiratidza kunyunyuta kwavo. Isuwo tichange tichinyora zvekare kunana ILO, kunana WAFTU, kunana ITU kumasangano mamwe eseo anoita zvevashandi kuti vaonewo kuti ndohondo yatave nayo muno.
Vanga vari munyori mukuru wesangano reZFTU vaKenya Chamuyarira vari parunare muHarare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Mark Lesley Nyahuye ndiri muWashingtoni. nasi saita robora kana katime urukuro na amai Constance Tabuka chizvarwa cheZimbabwe chiri kushanda chiri muSouth Africa vashange vari kutaura nesu pamusoro pematambudziko ari kutarisana nemamwe madzimai vasina ivo mapepa ekuti varambe vari muSouth Africa.
Challenge yatiri kusangana nayo semadzimai inyaya yemari yeUIF yatinotorerwa musichishanda mudzimba kana kumarestaurant. Nyaya iyoyo inotinetsa zvikuru nekuti patinenge tichinzi basa rapera saizvi mabasa achipera kuno kuSouth Africa tinenge tichiti tindoclaima mari dzedu, mari dzacho dzinenge dzichinetsa nekuti vanenge vachitaura kuti vanoda mapepa. Mapepa acho nowanoti atakarejistara nawo uko kuhurumende ndiyo mapepa ane havamadi. But zvinotishamisa ndezvekuti semadzimai murungu wedu anenge atirejista nemapepa iwawo semapepa atinenge tichishandisa kuti tigone kushanda muno muSouth Africa. Saka isu semadzimai ndiyo challenge inotinetsa kuti tinenge tichishandira mahara makore nemakore, mari dzacho dzatinotorerwa every month dzinenge dzisingachabudi. Apa mari dzacho dzinenge dzichitogwa uchinzi mari dzeUIF. Saka zvinotinetsa kuti sei tichitorogwa mari iyoyo ine kana musi basa rapera unoshayiwa mari yacho. Saka tinoda kuti shuwa zvinhu zvingazvipere nekuti tashungurudzika mari dzacho tichidzitarisa tinenge tichiwana kuti mari dzakawanda.
Ungatitsananguriro kuti shuwiro yenyu ndeyei?
Shuwiro yandinayo ndiyo kuti varungu ngavatinzwisise tichikumbirawo kuti vasatitorera mari dzeUIF nekuti mari dzacho dziri kungotogwa kusina chinobuda pamberi. Saka ini ndiri mudzimai wandiri kuvaka kumusha, saka mari yacho yandiri kushandira muno muSouth Africa inenge iri shoma. Ndinoita zvekusitoka hembe kuno mujoni ndichitengisa pamaweekend ane ndinenge ndisingashandi. Ndinotengisa hembe dzevana dzevakuru. Saka nekumusha ndinoita ndichitumira dzimwe hembe kuti vari kumusha vanditengesere kuti mari dzacho dzigone kusangana vana vaende kuchikoro.
Mabasa api ari kunyanya kubatwa nemadzimai imomo muSouth Africa vanobva kuZimbabwe?
Mabasa anenge tichishanda muno mabasa emudzimba, mabasa ekurestaurant ndiyo mabasa mazhinji ane madzimai ekumusha anokwanisa kumawana iwawo. Nekuti mamwe mabasa nangwe una mapepe kumusha ekuti waenda kuchikoro anenge achinetsa nekuti vanenge vachitarisira kuti kuno paripovo vakadzidza kufanana navo nesu. Saka inini ndaishuvira kuti madzimai vose vari kuno kujoni ngava nefunga dzekuti mari dzatiri kushandira kuno ngatisanganise tichiitavo kuti tione chinobuda kumberi, chinobuda kumusha semadzimai. Ini ndinoshuvira kuti madzimai ose ari muno mujoni ngavashande vachifungawo nekumusha, tiite zvinobudirira kumusha because pamberi apo hatizivi kuti ramangwana rativatira zvipi zvacho. Mangwana paunoenda kumba uve nachinewo unovata pamavoko unotarisawo kuti aiwa ndakagara kuSouth Africa makore nemakore kuna zvandashandira. Saka zvinoonekwa nangochinda kumusha samadzimai hapana anokuseka aine kuti unenge unazvo zvinoratidza kuti shuwa madzimai vaishanda kumusha vachiziva zvekuti kumusha ndekupi. Saka madzimai ari muno mujoni ngatitarise kwese kuno tinenge tichidavo zvatinoda but ngatitarisei kumusha ndio kwatafuira kuno kujoni. Ngatitarisei vana vedu, vana vedu vari kumusha ndio vakaita kuti tiuye muno mujoni nekuti tinenge tichishuvira future yevana vedu kuti ive future yakanaka kuti mangwana vana vasizochema nesu kuti aiwa mama vaishanda kujoni but kusina chavanotiitira. Saka ngative madzimai anofunga nevabereki vedu kumba munhu tichangova vanhu vane tinonakidzwa nezvakanaka kuno kujoni nekuti kuno kujoni zviripo zvakanaka naka zvakawanda kupfeka kudya zvese zviripo. Saka ngatiwe madzimai anofunga kumusha. Ndozvandoshuvira pana madzimai kuti madzimai kana tiri muno muSouth Africa ngatishande tichifunga kuti tavuya kuzotsvaga mari. Mari ndiyo yatavinga zvakawanda tinozviona edu but chatakavinga kumari kuti vana vedu vave neramangwana. Kuno kujoni ndogara nemhuri yangu, ndinogara nababa nevana vangu vaviri vakomana vanopinda chikoro kuno kujoni. Kumusha ndinenge ndichitarisana na vamwe nevangu nevamunini vatatu vachiri kuenda kuchikoro, ndivo vandinenge ndichitarisana navo ndichifunga nezvavo musi ndiri kuno kujoni.
Aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington.
tinotenda marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu che our lives. Nhasi tine hurukuro nemunyori anoona nezvedzidzo musangano revarapi vechivanhu reZinata sekuru Prince Mutandi Sibanda. Pamusoro pekuwandudzwa kunonzi kuri kuda kuitwa mitemo inobata mashandiro evarapi vechivanhu pamwe nevarapi vechitendero.
Donzo ratorwa na minister wa Manguiro. Donzo rakati nakei ato kurudzira nyanyanya kuvarapi vedu tizvishuva ngava tori maresidensi mumabasa avani ngava chiita. Tinoona riri donzo rakanaka sei, tinoritambira isusu sesangano reZinata nokuti kana uri murapi iwane matsamba uzivewo customer inge yamunii doctor patient relationship vave nemabasics yavanenge vachizivawo urapi hwavo hwekushandisa mishonga yechivanhu. Kuti panepambo tinokwanisa kuti hauna ruzivo rwakakwana uwani kwaiwo uri kubata mishonga yechivanhu. Kutaura kwaita minista tinokutenda tisivatitiro kuti vatibvisirewo dzimwe nhubutsi dziri kushandisa mabasa eurapi mune zvakaipa. Varapi vese tive nedatabhesi yatinatsotozikamwa kudai timire takadaiso tine networking yatinenge tiripo tive tinenge tine mabasics nezvatinozira chese svarapi tichiudzidzisana.
Zvakanzwawo Dr. Mangwiro vachiti ivo vananyamukuta vechivanhu vanodawo rubatsiro runobva kuna vari mukurapa kwechizvino zvino mamedical staff kuitira kudzivirira kurasikirwa neupenyu kwevana. Munoti
vese ivava vana mbiyo nyamukuta tinichitarisa kuti ivoko mahospitari ikoko ngakuve nedepartment retraditions vaione choice kuti kana vachienda kwete kusave nemonopoli yekuti vanongotarisa one side. Unosvika vanapuwa mapatients ave nechoice kuti hai handisi kuda zvemajekiseni ndikuda traditional medicine. Zvimwe zvinhu zvatinoti donzvo iroro vaita integrated system ishande pamwe chete. Zvimwe zvatinotarisira futi kuti vaita minista vatigadzirisire futi ipapo.
Tanzwa minista vachiti varapi vechivanhu ivava nevarapi vechitendero vanenge vachizowanawo mukana wekudzidzira kushandisa mishina yekutora maBP nezvimwe zvakadaro. Munotambira sei urongwa ihwohwo?
Zvinoti zvataura minista kuti vavo nadzichiremba vechivanhu vanga vachidzidza kutesta maBP ngezuva kana kuti shuga zvakamira sei. Zvimwe zvatoti testep ahead yatato imwe donzvo ravatotiita kuti tii tivone knowledge since vanenge vachiitira nevarapi nemapatients. Saka tinoona kuti donzvo racho ravatora rakanaka tinorigadzira.
Zvii zvimwe zvamungatidai zvagadziriswa panyaya iyoyi zvinobatsira varapi venyu vechivanhu?
Kune zvakawanda zvatinotarisira kuti ngura kana chiro achibatwa mishonga iyaya pavone safe way yekuhendla mapatients zvimwe zvatinotarisira. Uyewo vapoto vachiti vine use develop traditional medicine nekudzidziswa mabasics eurapi vechivanhu. Zvimwe zvinhu zvatotarisira nekutarisira kuti vachasvikawo pakuti vatiendesewo muzvipatara imomo webayoshiji kuti kuione traditional medicine side as well as biomedical side. Pave nechoice pakati pemapatienti yekuti kana akapinda ave nechoice yekuti handisi kuda zvemajekiseni handisi kuda zvekudaugaatiditionmedicine.
Kune vari kunzi vari kuita mabasa ekurapa iwaya sekuru Sibanda asi vasina maresinesi emasangano yenyu akaita seZinata, munoti pamusoro pavo iwavo?
Ivavo vanenge vachipara mhosva vari kukanganisa vasina maresinesi kangaende vachinotoka. Saatizvikurudzirewo futi wemurapi fana kungoone maresinesi avo. Tine vamwe vanongurapi wamwe vari kushandisa zvishuva zvimwe zvisina vasina matsamba vari kungoiti anongowanikwa amira mishonga akutoti zvandaziya mwenziri asi asina matsamba. Saka tinotarisa kuti vetmpc secancel yematraditional medical council cancel vanhu ngavange vane maresinesi emaassociation isumu yedu seZinata tinotovetsikana kuti vamwe izvizvi vanoda kungoshandisa vandoona kuti haana matsamba kasi ari kupawa mishonga. Zvinova zvimwe zvinhu zvatototi tinoda kuti vanhu ngavapuwe mishonga nevanhu vane ruzivo yemishonga yetmpc reassociation yako uve munhu association ndizo duma munenge muchisangana nemamwe vamwe kuti pana ruzivo rwurapo mundofunga dzingichete
imi mune chikoro here chamuno dzidzisa nhengo dzenyu
zvinata tine chikoro chedu zvinata school of traditional medicine yatino tichidzidzisa varapo redis vanotora valaizinzi kuti masosai tinoziva kuti uyu waane ruzivo rwakadai vachiuyiwa vachiita kuti marefresha kose tioge tichidiwa tiende kumabasics atora patichiita ruzivo nekuti kudzidza hakuperi kunoramba kuchidzidza nguva nenguva
tinotenda sekuru Prince Mutandisi Vanda vezinata munhau dzemitambo vatsigiri vemutambo wenhabvu vanonokerwa nekutanga kwemakundano emwaka uno panguva iyo vepremier soccer league vakanyarara kuti makwikw aya anosimuka riini michael kariati anotipa nyaya iyi
vatsigiri vemutambo uyu vari kushushikana nekunonoka kwekutanga kwemakundano emwaka uno ayo vasiri kuziva kuti anosimuka riini vatsigiri venhabvu ava vari kuita fembera fembera kuti nhabvu iri kutanga riini sezvo pasina mashoko ari kubva kusangano repremier soccer league kuti nhabvu yepamusorosoro munyika inotanga musi wani murayiridzi wegreenfields lloyd mtasa anotiwo vagadzirira zvakakwana zvekuti vanonokerwa nekutanga kwemitambo iyi
gadziriro yedu iri kufamba zvakanaka tiri kugadzirirawo mune zvakanaka kuitirawo kuti zvinhu zvedu zvigone kuendeka tiitiwo kana tapinda imomo nyika igone kuziva kuti aiwa kuchisumbanje nekune zviri kuiti
asi mutauriri wepsl muzvare kudzaibare vataurira studio 7 kuti sangano ravo richazivisa pamazuva anotevera kuti makwikwi aya achatanga musi upi asi psl yazivisa kuti mutambo wecastle challenge pakati pefc platinum neblower chips uyo unogura mitambo mwaka wega wega uriko musi wa11 kurume izvi zviri kureva kuti nhabvu munyika haisi kudzoka nechimbi chipi kusvika musi wa11 kurume wadarika veruzhinji vari kutarisira makundano achange akabaka moto zvichitevera kuvharwa kwemusika wekutenga nekutengesa vatambi asi chiri kubuda ndechekuti vese vatataura navo kusanganisira muongorori wemutambo uyu vakudzai bere vanoti fc platinum ndiyo iri kutora zvekare mukombe uyu
platinum fc ndiyo yandiri kuona kunge iri consistent because inini kunyika yezimbabwe maliga apfuura aesa ndikuona kunge iyo ndiyo iri kuramba ichidzokorodza ichiramba ichitamba matambiro anoomeka fan saka inini ndoramba ndakabata platinum fc
mutsigiri weyadha vablessing ruona vanotiwo nenyaya yekurongeka pamwe chete nemari hapana chikwata chinosvika pakugona kunenge kudada
platinum inongotora because vane maresources vese vane magood players vese vanobhatara zvakanaka sangu vanongotora
platinum fc ndiyo yakatora mukombe uyu mwaka wapera mushure mekunge yapedza iri pamusoro pechicken in nedynamos iyo yave nemurayiridzi mutsva herbert marowa asi murayiridzi wemanika diamonds gyros chapera ane chivimbo chekuti pachapera mitambo ndivo vachakohwa pakuru kudarika zvikwata zvese zviri mupsl
kana tavumba chikwata chakadai munhu wese anova nechido anenge achitarisirawo kuti tive tinokohwa pakakura steret naizvozvo nesuwo tine chivimbo ichocho chokuti tichafanira kuti titambe chaizvo tikohwe pese patinokwanisa kukohwa kuitira kuti kekupesera kwegore munhu wese anenge aine rufaro
asi zvese izvi zviri kuuya pasina ari kuziva kuti zvikwata zvichapinda rinhi munhandare kurwira mukombe mukuru uyu munyori mukuru wezimbabwe national soccer supporters association vajoseph mutau vanoti makundano aya anonoka zvekuti zuva nezuva vari kubvunzwa kuti nhabvu yacho inotanga rinhi mutsigiri wecapes united muzvare mesi kudzedzereka kana kuti mai vale vanoti vanonokerwa nekuona magreen machine achidzicheka Ndaka mirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Neni jonga kande miri, ndiri mu Washington DC, ndikusiya mina Gaino Gumede Saidi.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathe ithuba lokubonga uJonga Khandemiri obesilethele indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela mthwakazi omuhle ngomgqibelo mhla ka 18 Nhlolanja 2023, igama nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Ngizozana nje ukuthi abaningi once they take ama drugs and they are high, that's when beziza amandla okuthi, you know, bavictimize abanye abantwana kumbe babe rough nabanye abantwana.
Umphathi wesikolo seFounders High koBulawayo uthi abantwana besikolo sakhe lezinye eziseduzane basele behlukumezekile ngemva kokugwazwa lokufa kukaWayne Ndlovu obengomunye wabafundi balesi sikolo.
Esikubhekelele kuhulumeni ukuthi ngabe yena uyenza ngempela njengohulumeni umnikazi wabantu, hayi ukuthi abe nguye osefuna ukuphathisa ebantwini bakhe kunokuthi aphathise.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla ube lomhlangano lomqondisi jikelele wenhlanganiso ye-International Organization for Migration, umnumzana Antonio Vitorino, emaceleni omhlangano omkhulu owe-African Union Summit e-Addis Ababa kwele-Ethiopia. Kuhlelo abaculi bethu namhla silomculi ocula ezokholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umphathi wesikolo seFounders High koBulawayo unkosikazi Dorothy Moyo uthi abantwana besikolo sakhe lezinye seduzane basele behlukumezekile ngemva kokugwazwa lokufa kukaWayne Ndlovu obengomunye wabafundi balesi sikolo ngomvulo owedluleyo. UWayne obekwe izolo emangcwabeni emvutshwa koBulawayo ubeliminyaka elithumi lasithupha 16. Umonakalo lo uthiye izakhamizi, ababalisi kanye labafundi behlulukelwe. Kulabanye abasola ababalisi ngodlame osolusenzakala ezikolweni, kanti njalo abanye bathi udlame lolu osoluvamile lwengezwa izidakamizwa ezithathwa ngabasakhulayo. I-Studio 7 ixoxe lombalisi omkhulu we-Founders High School, unkosikazi Dorothy Moyo, othi ziningi izizathu ezizezibangela udlame ezikolo.
Kuyabuhlungu kakhulu kithi ababalisi bathe ebantwaneni, hayi it was traumatic. Sibili abantwana kubathintile, kubathukulizile, especially the way afe ngayo egwazwa negelo. Kuyabuhlungu abantwana bebekhala vele from Tuesday. We never had any lessons with them. We asked for our counselors in the school, the outside, to give the assistance, especially to Iklasiaki, our first form for class, for A1. And then particularly if yours has a friend here, so he was still alive when but I'm a roller as a senior Arnold Mbambi, then so I guess he shed the side of the sleeping. How traumatized in some of the analogies. But she has his attorneys, of course, they will point a finger, but they follow up to them too. But this thing happens out in the community.
Akwenzakalanga besesikolo.
No, it was way out of school. Bakweni le after PM. Sebevele sebesiya ngkhaya ngamapasi 5.
Esikolo linalenzani njengababalisi ukubona ukuthi abantwana
abalwi esikolo kumbe libakhuthaza njani ukuthi bachiyane lodaba lokulwa.
Ngikuthi hayi kuba lama campaigns like I anti-bullying, yes, I stand with Vala. Anti-bullying, not violence, not drugs. Because some of the little Abanin, once they check on my drugs and they are high, that's when there's this amount of, you know, for victimize Abanyabantana, the rubber rafla, Abanyabantana. So aside through my campaigns, I'm a group counseling session, inviting Abantu, even the pastor has come, our address, our local police, they from time to time. We have a criminal abandonment, no violence, no bullying, no drugs. All those things.
Abanye bathi bona okunye okubangela ukuthi abantwana bangalaleli ukuthi kakusavunyelwa ukuthi badiscipline kumbe batshaywe. Angazi ukuthi kuliqiniso yini khonoko.
Yeah, can extend ngoba kathesi can only talk to a child. Kwesikhathi mhlalise phansi likhulume uzame ukucorrect a negative behavior. Omunye uyalalela. Abantwana ba these days they are not like abakudala. Ababesithi umuntu omdala nxa ekhuluma sibili kamthatha serious abanye ngemesifano of it besides ibesizweni lokhu be siyabapanisha abanye wena bayayenjoyita nje of course wezetidrawn the road but I think sibili sibili laphana kusatshayo kwakuwubadeclare from such behavior.
Liyabesaba abantwana yini ngoba kulezi nsuku sizwa kwezinye indawo kumbe kwamanye amazwe ukuthi abantwana bayatshaya ababalisi babo?
Siyabesaba kanti ngabona umntwana engiyomkhuza ubone efake kunyoka iresistance. Well, you think twice, your life is more precious than anything. So yeah, 100% safe with our kids.
Unkosikazi Dorothy Amoyo ngumphathi wesikolo seFounders High esixoxelayo kobulawayo. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla ube lomhlangano lomqondisi jikelele wenhlanganiso ye-International Organization for Migration, umnumzana Antonio Vitorino, emaceleni omhlangano omkhulu owe-36th Ordinary Session of the African Union Summit oqhutshwa e-Addis Ababa kwele Ethiopia. Etshela intatheli zindaba ngemva kwalomhlangano, umnumzana Vitorino uthe ubebonisana lomnumzana Mnangagwa ngendlela okungasizwa ngazo abokuza asebebuyela ekhaya eLizimbabwe likhangelele ukwamukela izizalwane zalo kusukela ngenyanga kaNhlangula lapho amaZimbabwe exemption permits azaphelelwa khona isikhathi. Sixoxe lomnumzana Vusi Moses Vanda, umgcini isihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Forum South Africa ngalolu daba.
Akusikho into engasijabulisa magumede ngoba sibhekele ukuthi i-IOM ngabe yiyo esiza iZimbabwe, hayi ukuthi iZimbabwe isize i-IOM ngoba laba bantwana kayisiko be-IOM nabantwana beZimbabwe. Siyazi ukuthi i-IOM iminyaka yonke ihlala isiza abantu akade behleli kwamanye amazwe abayisihambi ukuthi babuyele emazweni abo, ibanikeze imfundiso, ibanikeze nemadlana encane ukuthi bachase ukuthi bayoqala imisebenzi namaprojekthi athini lapho abasuka khona. So sivele siyazi ukuthi IOM ibizengele lula kuleli daba ukuthi size iy'ngane zeZimbabwe ezi-afekthe ekade zinezephu ukuthi zibuyele emakhaya lezi ezimisele ukubuyela ziyoqala zihlale kahle. Esikubhekelele kuhulumeni ukuthi ngabe yena uyenza ngempela njengohulumeni umnikazi wabantu, hayi ukuthi abe nguye osefuna ukuphathisa ebantwini bakhe kunokuthi aphathiswe.
Ngikubona kungayisiyonto entsha ayenzayo.
Akusiyonto entsha, akusiyonto emangalisayo, kanti futhi akusikho esikubhekele ukuthi kusuke kuhulumeni welaseZimbabwe. Into esiyibhekelele kuhulumeni owaseZimbabwe yikuthi kunabantu asebesazi ukwenza imisebenzi eminye akade bengayazi beseZimbabwe, abanye banamabhizinisi, abanye kanti ngabantu abangenawo amakhaya, indawo zokuhlala. Besibhekelele ukubona uhulumeni sithi sesibeka umhlaba osikele abantu abasuke eSouth Africa akade bengenandawo zokuhlala lapha eZimbabwe ukuthi uma befika sizobahlalisa ndawana thile. Kanti njalo sesibhekile iy'ngane eziphuma ezikolweni eziyophindela eZimbabwe ukuthi zingamanani angaka. Lezo y'ngane lezo sizilungiselele ukuthi njengoba abazali bazo besuke eSouth Africa sebephelele yimisebenzi, zizofika eZimbabwe zingenayo indlela yokuya esikolweni ngoba abazali abanamali. Sesibhekile ukuthi ziphuma kuziphi izigaba, salungiselele ukuthi sibamukele kulezi zikolo zeZimbabwe njalo sikwazi ukuthi bafunde noma bengehluleka ukuthi bakhokhe.
Umnumzana Vusu Moses Banda, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Forum South Africa, esixoxelayo eseJohannesburg kwele South Africa. Kuhlelo lwezemaphandleni namhla kune izulu eliningi kuliviki esabelweni seningizimu yemandebeleni osekulethe ithemba kuzakhamizi lokuthola isivuno kulandela ukutsha kwezilimo emasimini. Abanye sebelima kakutsha besithi besaba ukubulawa yindlala. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Kune izulu likazamcolo kuliviki endaweni eziningi kulesi sabelo. Wasekuthe izakhamizi sezilethemba lokuthola isivuno esingcono lonyaka ngemva kokutshelwa izilimo ezalini okuqala. Umnumzana Elias Dube kwayisakhamuzi sensimbi eGaranyemba uthi ukuphuza ukuna kwezulu kudala umonakalo emasimini. Ngalokhu uthi sephindile njalo ukulima ukuze athole okokudla lemuli yakhe.
Komunye umnyaka ngangalima mina ngoFebruary 21. Ngalima sibili nje abantu sebeyekele njengakhonokho badela, but ngalima ngavuna ama-50 kg akhona 7. So bengingaku-advisa ukuthi abalenhlanyelo nxa insimu zabo ziphilile kabasiqinisele ukulima isikhathi sesekhona. Nxa bengasoli ukulima into ezinjengomumbu ondumba laba kuyasiza ngoba ungalima indumba kuyakunika imbhida kukunika inkobe then suzuzo kungumunjanyana uyabulokhu kuqhuba kusiya phambili.
Umnumzana Thembani Sifanda owesengezana ku-ward 14 eKwanda South uthi lanqabele sifiso sokuthi balime abaswelayo inhlanyelo. Uthi njalo ngabe uhulumende uyaphanga aqedise ukwakha idamu lethula manyange ukuze bavune lawa manzi ezulu.
Besike salima but ilokho izilimo zethu zatsha, so manje sesifuna ukuphinda ukulima. Besicela abadala kumbe ngaba sincedisa besinike inhlanyelo esifuye nayi amanzi sesilawo sibili.
Umqondisi ogatsha lukahulumende olubona ngezokulima ezansi emandebeleni umnumzana umkhulunelwane Lovu ubeke ukuthi iningi lezilimo ezalinywa kuqala ikakhulu eGwanda lasebedbridge zatsha ngemva kokuswelakala kwezulu. Kusenza lekomishini ye-National Peace and Reconciliation isebenzelana lomanyano wabandla enkolo owezimbabwe Council of Churches iqhube umhlangano amalanga amabili eGwanda labesifazane ukuze kuphunula amaqhinga okuvikela udlame lwezombusazwe kusiya kukhetho lwalonyaka. Unkosikazi Thandekile Sifanda olilunga lomanyano wabomama we-Women's Coalition of Zimbabwe uthi iningi labesifazane lifuna ukuphatheka kwezombusazwe liba lokwesaba ngenxa yezizathu ezithile.
Abantu babuya maybe balihlukumeza ezindlini balitshaya balithintile, so thinomama silokwesaba because sesicabanga khonokhwana okwakusenzakala kudala ubomama bethu labogogo.
Ukomishina noMakhaya Gwere uthi udlame oluqondiswe kwabesifazane kumele luphele ikakhulu ngalesi sikhathi kusiya kukhetho ukuze labo mama baphatheke kwezombangazwe.
Sifundisane ngezinye ingxenye esingazisebenzisa ukuthi singagqiba njani ukuhlukumezeka ikakhulu kwabomama abantwana ukubana singane singaqeda uhlupho lwesilalo olwe-gender based violence.
Umgcini sihlalo we-National Peace and Reconciliation Commission umnumzana Selonare laye uthi kubalulekile ukuthi kuvikelwe udlame oluqondiswe kwabesifazana ngesikhathi sokhetho ukuze labo baphatheke bekhululekile. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga ku-Albert Ncube ngohlelo lwakhe olusitshela ngokwenzakala emaphandleni. Okwamanje usithandekile Mhlanga ulandela ngohlelo lwabesifazane.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana uBuhlebenkosi Ngwenya, yena oziphilisa ngokudobha izibi njalo ekunhlanganiso ye-West Pickers Association. Usichasisela ngomsebenzi wakhe.
I-West Picking lami yi-source of livelihood yami engiyenzayo sise ezimbabwe njengoba vele imisebenzi ishuphi ngekho imisebenzi. Kwesi picking siyahlangana lama challenges ashiyeneyo. Siyahlangana lokuyeyiswa, lokuthethiswa, ukuthi nxa sezwesi picking abanye bakuthatha nje ukuthi ngenya ukwana ngikhanda mbinjani. Kodwa ukuphila siyaphila. Konoko nje ukuthi basikela imali ezidakiweyo besifisa ukuthi nje ngabe kuyayenza basihlanganise labo lathi sibanike ezethu izikhalazo zethu ukuthi thina besifisa ukuthi besithengele ngemali engaka isikhathi sonke lesi sisadobha thina besingakwazi ukuthi lanxa sidobha kule minye imithetho thile esiyabe siyiphambanisa anti council isithi council yathi izibi zonke zakobulawayo ngezikasithi council westpicking is illegal ayikho emthethweni westpicking nje ngingathayisana lo munye nje kokubopha umlanoti laphana ugogo sekemthathela isaka lakhe lamaplasti ukhanye gogo behambe evula amabhimu ebhodi evula amabhimu ethatha kuthathayo sebembona esethwela isaka seligcwele baye bemthathela isaka lelane lamaplastiki bathi wona gogo abanye ogogo bayaloya ekhaya lokhu bhizi uphambanisana lemisebenzi yethu lapha ethawuni ngokunye okubuhlungu angithi ngoba kunje kwaphana ugogo lama edobha ukhangelela ukuthi lami ngibenza thini lakuthiwa abantwana kumbe ngizabhadala irenti ngoba imali e-west iyabhadala irenti iyabhadala i-fees ngiyawuvela uzironka kuhle kuhle ziyayenza into ezishiyeneyo bathi ugogo kayeloya ekhaya bona kodwa bezifuna zalezi zibi bona basemsebenzini ugogo kasebenzi kodwa nazama ukuthi aphile khwapha ezizini kodwa bamtheli ukuthi kayelo ekhaya kubuhlungu kaye
ngezinye indlela kutho ukuthi liyabathola bonke abantu abaleminyaka etshiyeneyo abasebenza khonapho ukuthi lize libone ugogo semdala ukuthi ngabe uyaziphumulela
ku-west picking vele kule age zonke even ugogo le-70 something ukhona even ole-100 and something ukhona
kahle kahle imali liyithola njani lapha lingadobha lezi zibi
imali siyithola so kunjeke senxa udobha ama-plastics and iplastiki utrega uyathenga iplastiki okuthiwa yi-PP nokuthiwa yi-HD ungadobha lezi uyathengisa etrega utrega kuthiwa usanegotiate iprice isikhathi sonke lesuke sithi 39 cents a-kg kuyadoja izigrepha kuyahanjiswa esigrephe yad 10 cents amazenge 20 cents insimbi kusiya ngokuthi yiziphi insimbi zakhona bazihlukanise ngokuthi zininja yiwuphi umhlobo wensimbi bathenga iphethi abanye lokho izigubhu zama-drinks lawo bane-price yabo so ukuthengisa yakuthengisela different companies abantu bathatha into ezishiyeneyo
siyabona ukuthi inhlanganiso yeMathebeleland Human Rights Institute yalincedisa ukuthi kube lenhlanganiso eye-West Pickers Association ungathi lokhu kuyaphathisa yini umsebenzi wenu
laba bantu basebasivula amehlo sasingakwazi ukuthi ngumsebenzi sasikade yakwenza nje ukuthi ungabulindeli isawudo kubaba ungilindela ezinye izinto ezincane incane anti kodwa abantu laba basitshengisa ukuthi hhayi okwenikwenzayo lani liyacontributha kwi-economy yezimbabwe sasingakwazi thina anti bona basika basike ukuthi hhayi kele kufanele ukuthi ubhale phansi phela konke okuthengisayo ngesikhathi esinjenithengisa okungaka beninye ngisiyaphela ukuthi ubone ukuthi okuyikho okuhambelayo uyibuyini njalo lapha ngizaspenda okungaka lami ngifezi yayimathibenz i-institute of human rights ifule ingqondo engingakuthiyela abalaleli ukuthi singathini umsebenzi kawukho dobha lawo kakodwa lokhu dobha ubuthelile la uthengise impilo iqhubekele phambili thina abanye ne-west lay my sister sikhalele ukuthi ingathi bazasikhombela ngomunye iminyaka bathi nampano business woman ye-west kumbe bazasebenzisa kithi sesirecycla thina senza ama-dishi senza everything ye-west lay
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Buhle Benkosi Ngwenya ophila ngokudobha izibi ebesixoxa laye kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga isithi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo
sibonge usithandekile Mhlanga ngohlelo lwabesifazane namhla abexoxa lo Buhle Benkosi Ngwenya sokulandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba lo Chris Gande
Ali ngali
lichona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gandhi lamhlanje kuhlelo lwethu siqoqa lomnumzana Vangi Malaba ingcwethi kwezokuhlambululwa kwamanzi
sawubona msakazi sawubona futhi Gandhi salibonani balaleli be Studio 7
ungasitshela ukuthi imbiko ethi kulomkhakha omutsha we-coronavirus osuqhamukile ukubona njani lokho
ngiyabonga umbuzo wakho Good Gandhi umkhakha omutsha lo we-subvariant XBB.1.5 umkhakha osusihlasele wakathesi lapha e-Africa kukhanya ungikhona ufika kodwa kwamanye amazwe ubusumemethekile okuzwayo siyabona ukuthi bathwele nzima e-China ngale kungakho-ke sisihlaselwe vele khonkwana esasikwenza we-social distancing ukusanitizer wonke nje amanyathelo esasiwathatha ukuze sivikele umkhuhlane we-COVID-19 kusamele siwabuyelele kwakathesi ngoba sesihlaselwe lingakhumbula kahle ngo-2020 kwathi kuqala ngabo-January February kuvele sokukhanya ukuthi ususondela umkhuhlane kithi kwathi kusiyatshaya o-March wahle wamemetheka so siyacela kakhulu balaleli be-Studio 7 ukuthi sizivikeleni kulo umkhuhlane
ele-China ngelinye lamazwe okuthiwa lilabantu abaningi kakhulu abahlatshwa ijekiseni yokwenqabela kumbe yokuthundubeza ubukhali be-COVID-19 manje pho kuthiweni
inani labantu abahlatshwayo e-Africa jikelele nxa sesibambanisa amazwe wonke angiboni ukuthi ledlula kumbe ngithi mina 30% kodwa abantu be-Africa noma babehlaselwe yi-COVID nga ukungahlatshwa kwakubulala ama-Africans vele kwakumele kuwaqede du njalo but kanti mina ngihlala ngizibuza ukuthi sahlaba sa-boost senza yonke into kanti i-COVID yona ichiyene ngabi leminye imikhuhlane olinxa uhlatshiwe usala ungavikelekanga yiyo amaqiniso engithi mina kumele siwatshelane sazi ukuthi sime ngabi siya ngabi ukuthi nxa mina ngihlatshiwe ngithi sengisuka ngisiya kwelinye ilizwe kuthiwa kuya le PCR certificate hayi akusahambelani kumele ngiproduce i-certificate yami se-COVID se-vaccination ngitsho ukuthi hayi mina hayi ngivikelekile njalo akumelanga ngikhangelele ukuthi ngigule mina ngivikelekile asazi njalo engxenye abeze impila kahle babangasitshela ngcono bengacathi ngomunye labo ngoba nangizwe becatha ngomunye bekhuluma ngokuthi i-severe illness and hospitalization hayi lokho bakukhuluma nje ngoba bakukhuluma ngenxa yokuthi mina abantu engibasizayo i-lactase ababanjwe iwona lo mkhakha omutsha lo ngabantu abavaccinethwayo abagcweleyo uthole umuntu esifa ngegciwane ubusuzibuza ukuthi kanti kuhamba kanjani singenza kanjalo kuzasisiza sonkeni nje ukuthi ngoba i-COVID njengoba sibona thina besicawa ukuthi siphelile kodwa siyabona ukuthi siqalile futhi thina besesijwayele kathesi bese sihlangana sixhawulane sizihlekele sihlale ndawonye sidle ndawonye into ade singayenzi iminyaka empile edluleyo ngoba besitshaya i-social distancing kathesi asisakwenzi ukwehlukana omunye ahlale khatshana lapha omunye ahlale la umuntu vele ongabona kunika indololwane uyabona ngathi hayi umuntu lo kambingeleli kahle yabo kodwa-ke kuyinto eyikuthi ibisi-new normal ngesikhiwa ade siyiphi leminyakeni emibili lengxenye edlulileyo so asiphumelane negcekeni silwise isithalesi sibone ukuthi siyangaphi nxa kuwukuthi kumbe sokule jovo omutsha ohambelana lomkhakha omutsha kumele sitshelwe nxa sesitsheliwe kanjalo kumele kube lesiqiniseko lakho ukuthi uma ngikunika umjovo lo uzavikeleka hhayi ukuthi hhayi engxenye uzavikeleka kumbe awuzuvikeleke kodwa hhayi abanye bayavikeleka asikho esikwaziyo thina ngemjovo sasijova sisiye esikolo abantwana babejova nxa bezalwa bejove ngezinyanga zabo nezale minyaka yabo nxa bangajova uyabe ungasela ndaba lokuthi nxa esiye esikolo khona ngale umuntu azahlala duzane laye ujovile kumbe kajova ngoba uyakwazi ukuthi umntanakho uvikeleki i-COVID ke yona yindaba kungani ingelasiqiniseko leso sokuthi hayi nxa ungahlaba imjovo womkhakha lo hayi usurayithi wena
lo-ke bekungumnumzana Vangi Malaba ingcwethi kwezokuhlambululwa kwamanzi ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gandhi asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilale
Siyabonga Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Siziphethe ngohlelo abaculi bethu. Namhla sihamba lomculi wegospel uSikhanyisile Ncube Mpakathana ephethe ama single akhe asanda kuwethula. Untungameli inkomo we Studio 7 uyalandisa.
Le emsakazweni mphathi ngingelele labalalele ekhaya ngokuzalwa ngizalwa eCholocho esigabeni semakonekazini ngokuhlala manje ngiselupani esigabeni seThebetheni. Okwamanje ngilamasingle track angu-2 ngaphansi kwamaMpakathana Gospel Music. Eyokuqala Indlela Zakho, esibili Ukukhuleka, kube sesiba nezimbili esingaphansi kwegrupu ebizwa ngokuthi Isilangazelelo Sezulu, lapho engicula khona no-Oscar Gatheli.
Abafuna ukuxhumana lawe kumbe ukuthenga umculo wakho bakuthola ngaphi?
Abangabe befuna izingoma bengangithinta kulezi inamba 062-8511598. Ngizoyiphinda njalo 062-8511598. Le bengalibali ukufaka ikhodi ngise-South Africa okwamanje. Esibili bazothinta uSenziwe Chuma ongumaneja wami. Le inamba eyasekhaya
0784274211. Abalandeli ubatshela waphamanzi.
Kubalandeli emakhaya ngidlulisa ukubonga kuwo wonke abasixhasa ngakho bengaphela amandla beqhubeke besixhasa njalo sizahlala sibahlonipha ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga.
Ntungamili namhla ubesiphathele umculi wezokholo iGospel uSikhanyisile Ncube Mpakathana. singakehlukani izihlobo nansi njalo inhloko zendaba zanamhla. Umphathi wesikolo seFounders High kobulawayo uthi abantwana besikolo sakhe lezinye seduzane basele behlukumezekile ngemva kokugwazwa lokufa kukaWayne Ndlovu obengomunye wabafundi balesi sikolo. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla ube lomhlangano lomqondisi jikelele wenhlanganiso ye-International Organization for Migration, umnumzana Antonio Vitorini emaceleni omhlangano omkhulu we-Africa Union Summit e-Ethiopia. Sesilugqiba lapha uhlelo lethu kwanamhla sokwanele. Olivalelisayo yimi owena uMagumede uGaino Saidi ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.